Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina 3/2/2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe. Dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka, kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inotishungurudza pakuita kwedu basa, zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mutemo tinoona kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo.
Vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo.
Kutobvisa mafans ese mosara musisina kana chinhu, wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma12 months achavari kutipa vachatipa mapemit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari, inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit.
Mabhanga ekuSouth Africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvisinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi. Vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushishikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act, achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziya kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy. Vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika, sachigaro weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC vagolden maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika, asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka, kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inotishungurudza pakuita kwedu basa, zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mutemo tinoona kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvinhu zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kuitika even munguva yeCovid-19.
Izvi zvatsinirwa navaClarice Maduku, vano vemukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuChipinge.
Sekutaura kwandu kutakaenda kubva kuChipinge ndinoziva kuti tine macommon radio 3 akalaisenzwa kuchimanimani. Chimanimani common radio, kuChipinge tine ndau common radio nevemuganga common radio. Zvinotaridza kuti zvimwe zvizhinji zvinenge zvichema-chema kunharaunda idzi dzekutiwo tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu, dzetsika nemagariro zvataishuwirawo zvimwe zviri for ethical issues. The one I'm coming with was a way to express ourselves. And you know, the issue. You know, people from where I was saying, you disposition, don't you know, you know, that you know, the rush damage.
Biri reCyber Security and Protection Act rakatopasa muParamende uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Biri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Act rakatobuda mugwaro rehurumende reGovernment Gazette uye Paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeruzhinji pamusoro pebiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora Biri rePatriotic Act uye rinotarisirwa kuendeswa kuParamende nguva ipi zvayo. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuwandu zamitemo pamwe nekupa marezinesi ekutepfenyura bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende kuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
We are like to say that Zimbabwe Media Commission Act came, left a few things unlegislated that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media to operate.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzirisa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda nemamwe mapazi ehurumende kuti tigadzirise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi. Vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko. Amai Sipo Mukone vatiwo separamende kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichiteera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuParamende, asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa apuwa mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenhengo yeMDC Alliance Vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi wapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. VaMawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara chekwaGutu vasati vaendeswa kuHarare uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu. Asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ekumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukomana nyaya nhengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa ika kupedzisira vafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita nekuti nhengo iyi yakandoripota paGood Rural Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakangosvika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana tika kumboudzwa kuti zvanga zvavapapi mutsvakurudzo dzemapurisa atingati investigations kuti vanga vabudisa chii, hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu nyaya inomboa papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna ofisi in charge wekwaGutu tichibvunza izvozvo tichivapa 7 days kuti ayo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa kama chii chakabuda kama investigation zao.
Ko mapurisa wakasapindura chii chinenge choitika?
Kama wakona kupindura mazuwa mama mwaya kapera chachaka zimunzira zimeta kutitua manikizire kuitua kuti waite zo wanafana kuita zo wanatender wanabumbiro rumtemo sema purisa kuti waite chakurudzo dzao kana pauya munhu atinga tikombledi achipanya yake vanosungirwa kuti waite mainvestigations wayo.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wacho vakambochengetedzwa nemapurisa, zviri kufamba sei chaizvo?
Ichokwadi kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wemufi vakambotorwa kubva pagutu besi sungwa navo kugutu police station vasungwa, asi vakazovaregedza kunonguva dzikasvika idzo dza11 usiku vasina chajira vakanga vavapa vapomera.
Gweta vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Mabhanga emusouth Africa anonzi ari kunyorera zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi zvanga zvichishandisa magwaro ezimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera. Kutadza kuita izvi, mabhanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabhanga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emuSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNetbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7, mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg kuSouth Africa, muzvare vimbai mashaya mombe, vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vavai kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasisina mari iri kubhanga sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafanzi ese mosara musisina kana chinhu, woziya uzive kuti inotora how long kuti vazo activate kuti ma 12 months achavari kuti vachatipa mapemit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari, inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit. Like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa, vanhu vakawanda mari dzakatombofurisa dzakada, saka wautongogara wakabvisa mari yako imomo chete.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya musiwambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa vaLive One Tommy Makode, iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga, makambani, vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 nemiviri iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umbowo hwekuti zvakasvitsa mapepa ekuti zviwane magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yavamakode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31 2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavhana webhanga guru remuSouth Africa South African Reserve Bank valesecha kanyago, asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsambambozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remusouth Africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Advocate Gabriel Shumba, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31st December inongova date rokuti mapermits ndopa anoperera, asi pane grace period kana kuti time inotendegwa maZimbabweans kuva ari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo, kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi applyera tinoti ma mainstream permits pa anarimo mu Immigration Act. Zvimwe zvokuti munhu unodzingwa pabasa zvezvatova zvino zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bengi rokuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vaone malawyers nezvazvo.
Vashumba vakurudzira kuti zvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei.
Takanguva tataura zvone izvo kuti Home Affairs iri kuti fanai kuapplyira mamwe mapermits zvavazva kwatangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava applyire ma mainstream permits. Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pamastakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa. Saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe enzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo. Tine imwevo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndo yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation.
Dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzaka kwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenga sashande kubva pakutanga kwegore rinouya. Asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukariba nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawane mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga basa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvari Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari pabonde.
Munhu anobvunza kuti mari inayo panapa
muzvare Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenten kana takutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvare Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe haina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye haanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
We may need to engage with the judiciary to enforce the law. Laws are made in Parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, you could talk to the Minister of Justice.
Studio 7 naenda kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vadziyambe ziyambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengeserana bonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific. Izvozvo zvinana loitering, living off the proceeds, using your house as your hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvesesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yava kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemabi elections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo, vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemabi elections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance, Muzvare Ellen Shiriedenga, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza Muzvare Shiriedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabai elections.
Isusu sebato reMDC tagara tingoti maelections ikodzero revanhu veZimbabwe and hatina kuzvirama izvozvo. Zvoti kana deti vaiiswa dai zviraiti but ive zvakanonoka. Tikatarisa mutemo weZimbabwe paconstitution notaura sarudzo dzemabai elections anofanirwa kuita 90 days kana kwashaya kansela kana kuti MP wacho. Saka we're looking forward kuti dai maelections akaitwa kare.
Vagakanje, munoti nezvataurwa naMuzvare Ellen Shiriedenga panyaya yesarudzo dzemabai election.
Sarudzo mukoma Jonga maita basa dzanzi dziriko muna Machi. Hatigone kuti tinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu. Uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondera nyaya dzecovid. Inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kunana South Africa pabva kuitika maelections, mastatistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tinenge takaita muna 90 days. Hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndo zvakaitwa neZANU PF.
Ndodzoka kwamuri Muzvare Shiriedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
chinoshamisa neZimbabwe yesu aiti COVID taiona but muzvikoro vana vaibvumirwa kuenda zvikoro machechi vanhu vaienda mumachechi kumaairport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba saka zvairambira kuti mabai elections aite ndezvei saka ipapo zvinototiramisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo and now kana ndaukenzanyaya yemaelectoral reforms yes constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions. Asi nyaya iripo ndoti implementation. Mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yeZimbabwe hazvifambirani. Isiso sebato reMDC anaizvi kuti the electoral act should be aligned to the constitution. The reforms that tutora needs that yes constitution no zvitaura kuti elections in Zimbabwe should be the chapter of your constitution not all must commissions including that they should be independent but it can also zviri kuitika pamona minister of justice they are interfering kuzek what the minister of health vachiwenda akati no by elections because of COVID they postpone my activities ekuzek saka ndo zvakaita kuti no constitution is independent this constitution this institution should be independent and not subjected to the control of anyone. But
thank you. Maita Muzvare. Ndinoziva kuti vagakanje muri kuda kupindura. Pindurai tinzwe.
Ndinoda hanzvadzi yangu vatore mutsidzira kusanganisa nyaya. Anyway, ndichange nekupedzisira. ZEC is an establishment yeconstitution yakagadzirwa 2018 nemapolitical party matatu. Yaitungamirwa navatsvangirai yavanove neZANU PF. Ndochekutanga chechipiri makomishina ari kuzek izvezvo vakaitwa mainterview muparliament chamisa ndiye akanga achicheya komiti yaiisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa ane input saka nhasi vanogozonza havasi independent seko ivakapinzwa nachamisa vanogozonza havasi independent seko ino vakabva muconstitution yakagadzirwa neMGC yacho chimwe ndechekuti mukoma nyaya yekunzi chamisa akaitwa mirishonga marusefa madrama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapfurwa kumanikaland kune vanozive ballistics basa ravo kuekizamaina kuti chakapinda apa ibara repfuchipi chamisa akaramba kuenda todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akavhurwa nemazamba kana muchinyatsorangarira mukoma Jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi vanhu vangu vasingaende kumabhawa chaiko mashopu chaivo aikumidza kuvhara isu seZimbabwe seZANU PF hatigone kukoshesa election kupfuura upenyu hwemunhu election ndinogona kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu hwarasika handigone kumudzorera saka ava vanhu ava zvava mari havanyatoziye zvavanoda anonzi ma reforms havari kutaura hapana chisina kuitwa kana mparliament gavasi mukavachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa zvese zvakarekomendwa zvakaitwa
avo vanga vari nhengo yevechidiki yezanu pf mudunhu reHarare vaAlex Kakanje manzwawo zvakare kubva kumutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance muzvare Ellen Shiriedenga vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.